iko zvino izvi mamirira zvakaita ndekuti komiti ye Senate ye Intelligence yanga ichiongorora nyaya iyi yakuongorora zvakabuda muzvapupu aya anonzi ma factual witnesses kuitira kuti vagogadzira report inoita kuti dare repasi reCongress rizogara pasi roziya roona kuti pane mhosva here dzakaparwa navaTrump.
Kana vakawanikwa vaine mhosva zvoitwa sei? Zvofambiswa sei?
Kana vawanikwa vaine mhosva, komiti icharekomenda kana kuti ichakurudzira kuti dare repasi rivote richiita kuti vaTrump vanzi vakawanikwa vaine mhosva. Kana vawanikwa vaine mhosva, pachanyorwa gwaro kana kuti report rinoendeswa kuSenate, dare repasi richikumikidza kuti tawana mutungamiriri wenyika aine mhosva dzekuti. Saka ngaatongwe nedare zviri pamutemo. Dare reSenate kana zvasvika ipapo, rinosungirwa, harisarudze, harikwanise kuramba, rinosungirwa kutambira ripoti iroro, vochigara pasi vozeyavo voona kuti zvechokwadi. Kuferefetwa kwakaitwa zvinhu mugwara here, zviri pamutemo here, uye nyaya dziri kupomerwa vaTrump inyaya dzekuti vanofanira kutongwa here. Kana vawerengedza zvinenge zvabuda ikoko, vochigara pasi zvino vowirirana kuti votonga vaTrump here kana kuti kwete, vanofanira kuvhota ne2/3 majority kuti vaTrump votongwa here nemhosva idzodzo kana kuti kwete.
Kana vawirirana kuti vaTrump ngavatongwe, zvonanga papi zvichibva ipapo?
Kuri kuti vawirirana kuti ngavatongwe, zvino vaTrump vanozonyorerwa gwaro rekuti vauye kuSenate, nekuti Senate ndiyo inenge yakugara pasi semajudges kana kuti inonzi trial court, ndiyo inenge iri juri, ndiyo vanenge vakagara vachiongorora. Wonzi chiuyai nemagweta enyu, mhosva dzamuri kunenerwa ndedzakati, chiuyai muzvipindurire mega, wouya. Kana zvikasvika ikoko, tinoona kuti vaTrump zvingavashatira zvikuru kwazvo, nekuti zviri kuitika ndezvekuti kudare repasi uku, uye zvinezvi vaTrump vakabudirira kuramba kuti zvavanoziva ivo pachavo zviendeswe ikoko. Pane magwaro nemapepa akawanda ezvakaitika mumhosva dzavari kunoenerwa idzi. Kune vanhu vanga vari padyo navaTrump, vanosanganira Secretary of State vaPompeo, vanosanganisira gweta ravo vaRudy Giuliani, vanosanganisira mukuru muhofisi yavo vaMalvin, kuti vaTrump vakavati handidi kuti vaende kudare repasi, vanopa umboo wezvavanoziva. Asi kana kuri kuti nyaya yazosvika kuSenate yava impeachment, mutemo hauvape simba rokurambidza vanhu vese vava vakarambidza kuti vauye vazopa uchapupu hwavo. Ndo mamirira azvaita pari zvinezvi.
Imimi munozviona sei pari zvino?
Maongorero atiri kuita zvinorakidza sekuti dare repasi kana kuti Congress richakumikidza kuti vaTrump vane mhosva uye vanofanira kutongwa, iya inonzi pachirungu impeachment. Ndo maonero atiri kuita, asi da kuti vateereri vaziva zvakare kuti kunyange Congress ikanyora gwara iroro ichiti yaendesa kuSenate, Congress haimire kuramba ichiferefeta. Vanoramba vachiferefeta kusvika vatoropodza zvese, vatsvaga zvese zviri kunenerwa vaTrump, even zvinenge zviri muripoti ravanenge vaendesa kuSenate. Vanoramba vachitsvagurudza kusvika vawana mhosva dzese nokutyorwa kwemutemo kwavari kuti ivo vaTrump vakaita.